Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 13/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa okandira vatsigiri vebato rinopikisa Residents Coalition for Change utsi unokatyidza kumasvingo. Bato reThe UNC roita musangano kuBuhera. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reThe UANC, Dr. Gwinyai Muzorewa, nezuro vakaita musangano kwanyashanu kuBuhera, uko vanoti nzvimbo iyi yasaririra kumashure zvakanyanya. Tavabata kuti tinzwe zvizhinji nezvemusangano uyu.
KuBuhera kwaChibunyashanu takave nenguva yakanaka, reception yanga yakanaka, vanhu vakafara zvikuru vachinzwa kuti ini ndakakurira kuZiyande right next to kuBuhera, saka ndinoziva zvibe zvavo. Chokutanga chandakataura inyaya yemvura yedhamu remvura, vakasimuka vakapururudza ana mai nana baba.
Chii chamai vavimbisa panyaya yedhamu iri?
Ndakavavimbisa kuti zvisawe zvizinonzi zvisawe zvinopfuura nemukati menyika iyoyi rine mvura inoerera ichindorasika kuIndian Ocean. Saka isusu inini ndikapinda, hurumende yedu ZANC ikapinda, inoita kuti pagadzirwe madhamu mairi anobata mvura inobva munasawe kuitira kuti irrigation igoitwa. Bhora inopisa chaizvo, saka kunopisa mukaone mvura nemvura ino rakanaka nefertilizer inenge ichibva padoro industries, wanoita chikafu chakanaka chaizvo. Ndakavimbisa izvozvo kuti zuva nemvura zvinodanana nechikafu.
Ndeapi mamwe matambudziko amakaona muBuhera umwe ari kuda kugadziriswa kunze kwenyaya yemvura?
Pane imwe rimwe dambudziko ranakabvire kusimudzira kuti kunoda infrastructure, nekuti Bhohera, migwagwa yekuBuhera inotsiririsa. Kufamba chinhanho chinoita kana kuti makiromitas matatu nemotikari, unofamba uri almost at 0 miles an hour. Ini ndakandiri kutodriva ende ndakazvionera pachezvangu kuti migwagwa inoda kugadziriswa, nekuti madzimai, kutoti mudzimai ari mwane nyoka auda kuti aende kuchipatara kodhiriva, vanotobopa mombe wotakura mudzimai anenge angosununduka wofamba nechikochikari. Munyika yatiri ino hazvichabvumirwi yoda izvozvo. Migwagwa inoda kugadzirwa zvakanaka, mabhridhi achigadzirwa zvakanaka, ndozvandakavaumbisa. Ende ndinozviita nekuti nyika iyi inyika ine vanhu vakarwa hondo, inyika ine vanhu vaitarisira rugare rwakanaka asi havasi kuzviwana.
Hamuna kumbokanganiswawo here kuita misangano yenyu? Zvakafamba zvakanaka.
Isu toda kutenda kuti vanhu vemutemo vanowimba kuti vanhu veUANC vanhu vakarongeka. Saka nehatina kunge tine matambudziko nevanhu vemutemo, nekuti chokutanga kana tine tsamba yedu, notification letter yedu, vakaigashira zvakanaka. Vanhu variko vacho vanoda runyararo, vanhu vekuBuhera vanoda runyararo chaizvo. Saka ni mapurisa eko nevanhu veko venyu veine misangano, hapana vanhu vakatombotinesa kwete.
Avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reThe UANC, Dr. Gwinyai Muzorewa, vachitaura vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwemoto kuHawaii muchitsuwa cheMau wakwira kusvika pamakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 93. Asi vakuru vakuru vehurumende muAmerica vanoti vari kutarisira kuti uwandu uhu uchatowedzera sezvo vamwe vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuenderera mberi nhasi muguta reNyala nemudunhu reSouth Darfur kuSudan. Vanhu vanodarika mamiriyoni mana vamanikidzwa kutiza misha yavo nekuda kwehondo pakati pemauto ari kutungamira nechimwe chikwata chakapandukira chinonzi Rapid Support Forces. Makaterera kuStudio 7 munokwanisa kutinzwa musi wemuvhuro kubva na 6 a.m. kusvikawo chishanu pamasaisa anoti 909 a.m. 6175-7255 pashortwave. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa tina
sorangu ndinonzi John Muchenge, ndidirector weForward Zimbabwe Foundation, organization inoshanda nevechidiki kurudza runyararo mukati menyika yeZimbabwe.
Vamuchenje, takaona svondo rapera pachinyorwa chibvumirano chinonzi Zimbabwe Youth Charter on Peace in the Electoral Process. Mungatudza kuti chibvumirano ichi ndechei chaizvo?
Okay, ndinotenda. Svondo rapera musi wechina pakasangana mapato anova 11 ari kuparticipata mumaelections rakaita sanomusi wa23 August. Vechidiki maleaders avo vakasangana nachibvumirano chekutanga cheyouth peace pledge, ratinova umbiro reunyararo rokubvumirana kwerunyararo pakati pevechidiki yemuzimbabwe. Then chechipiri tikasangana zedhokumendi ramataura Zimbabwe Youth Charter in the electoral process, rinova dhokumendi ragadzirwa nevechidiki vemupato 11 atataura aya, vachiita chibvumirano uye sungano yekuti sevechidiki tatsidzira kuti tiri kuda kuti vechidiki vaparticipate mune zvematongerwo enyika asi tiri murunyararo.
Saka chibvumirano ichi munozoona sei kuti chazadzikiswa, vamuchenje? Zvinenge zvichifamba sei
muchibvumirano ichi? Chagadzira yatinoti Youth Peace Council. Ichava kanzo inoti bato rimwe nerimwe richati pa 2 mamembers achapinda mariri. Richanga riri kanzo inenge ichiona kuti vechidiki hatisi here kuwanikwa tiri pamberi pekuita mhirizhonga, uye kana tichinge takadaro richapawo simba rekuindarogeta nekuingeja political party inenge ichiwanikwa iri pamberi pemhirizhonga. After maelections tichasangana tekutanga sekanzo iyi, togara pasi toongorora sarudzi rafamba sei, tiona mareports atinenge tichiwana from interest nemapurisa seorganization, tikungwanidza mareports wavo ese, tichatogara pasi nemapato toonesana kuti chatakagona ndezvipi tichazatura ndepapi patingaimprove kuti rambe richingomirira na peace mukati menyika inedu yeZimbabwe.
Saka kanzuru yatotanga kuita basa, vakatosarudzwa here vari kupinda kana kuti urongwa hwamakuita?
Urongwa hwatakuita. Savakangosaina dhokumendi yara vese vakasaina masiginjonzi mudhokumendi metu munoti vachatipa 2 mamembers, but hati mazuva ano takananga nemaelections mabato edu ari busy kukambena paground tege kuva disturba. As soon after my elections tichagara pasi zvakanyanya muna September, kunyanya musi wa 20 September tinopembera International Peace Day, tichagara pasi toevaluata peace pledge yedu kuti zvatakasainira nezvatakaita here, tichatingaite kuimprova. So we need our strategies achanga chibva kumayouth emapolitical parties kutoita sei kuti tiwanetinoti zero tolerance to politically motivated violence where young people are taking a lead. Tida kubvisa kuireza kutsvaya kubvisa muchiisa kuti pasavanikwe mhirizhonga mukati meelections dzedu. So after my elections tichagara pasi yatinoti inaugural meeting yekutanga yekanzo yedu.
Sei zvakakosha kuti vechidiki vange vachinyorerana chibvumirano sechakanyorwa ichi?
Munoona panoitika mhirizhonga munyika dzedu dzakawanda, noti muZimbabwe chete pano nedzimwe nyika, vechipiki ndo vanenge vari pamberi penhauriro dzatinoti vanoshandiswa sematools or vanenge vari pafourfront. So tinogara zeni takati aiwa ngatiingejei vechipiki vacho tivaonese zvakanaka runyararo tivadzidzise kuchinombori nyariro chipatina neNPRC eva National Peace Recruitment Commission yemuZimbabwe ibve nana Zet kuti tidzidzisane sevechidiki kuti varume nyika ino ndeyedu mirinjonga haina kunaka zvinodhaka hazvina kunaka ngatirespectanei zvisinei kuti ndiri pato ripi because mayouth ndoanowanika achitima matombo achipotsera achiita zvakawanda panopesa vanonga pane mirinjonga so takaona tikavaengeja ivo tapiwa mvumo nevakuru vavo zvinova kuti nyika yedu iendeendee tinofara kuti mapuresidensi emakatis iwayo vakabvuma kutishandi nevadiki vavo so tinovimba kuti fundo yatiri kuvapa vechidiki iri kuchinja maonero avo iri kuchinja mafungiro avo uyezve iri kuchinja maonero avanoita mapolitical parties we should learn to respect one another regardless of our different political affiliation we are all Zimbabweans.
Aiwa tinokutendai zvikuru vamuchenje nekupinda muchirongwa chedu zvakare.
Tinotenda maita basa.
Manga makateerera kubva kumukuru wesangano re4H Zimbabwe vaJohn Muchenje. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Mapurisa nhasi akandira vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, utsi hunokatyidza uhwo hwapindawo mudzimba dzevanhu vari pedyo nenhandare yeMamutse, umo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vamiswa vari pakati pekutaura nemapurisa zvichinzi nguva dzakatenderanwa dzanga dzakwana. Svondo rapera, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakamboudza Studio 7 kuti vari kukurudzira kuti mapato asaite misangano usiku, uye vachiti kana nguva dzakatarwa dzakwana vanofanira kutanga kupararira. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vanhu vanogara mumusha wekwasiski kwamucheke vange vasina kuuyawo kumusangano wavabatanidzirwa apo vakandirwa utsi hunokatyidza mudzimba dzavo. Vachamisa vachema-chema kuti mapurisa ari kuramba achivavharira kuita misangano yavo, vachiti makuseni varambidzwa kuita mumwe musangano wavo muChowani Stadium kuChiredzi.
Kwandandiri kuChiredzi varamba kutiite rali muChowani Stadium ndobva vatendei munoita kuHippo Valley some 15 kilometers. What shocked them was that the stadium was full. Musango imo.
Vachamisa vavimbisa vagari vemasvingo kuti dhorobha ravo rinofanira kugadzirwa kuti rive guru sezvo ririro dhorobha rakatanga kuvakwa munyika, uye rinofanira kuita mabhizimusi sezvo riri pedyo nenyika dzakaita seSouth Africa.
Tira chinhu chimwe chete kuti patinopinda toda kugadzira nyika yedu kuti iremekedzwe nekune dzimwe nyika. Nyaya yokuti namba minara 60 asi hatina mabasa is an insult. Maminerals hatinawo, they are able kuti atinze mabasa munyika muno. VekuSouth Africa vambouyawo kuzotsvaga mabasa muno. Vari kune dzimwe nyika vedu vadzoke muno. Vanhu vaziva kuti Zimbabwe ndo economy ine the strongest currency. Chinotanga kugadzirwa kuti economy inake mutungamiriri.
Vaendera mberi vachishoropodza kubudiswa kuri kuitwa zvicherwa munyika zvisina kuvandudzwa kuti zvizotengeswa, vachiti vekunyika yeChina vari kumora lithium kubhikita vachinokonenzera kunyika yavo.
Mukoma anga atachauya wokugadzirira kuno lithium isaenda isina kuproseswa nebeneficiation. Mukoma akaitadza, mukoma nandi achagadzira. Mukoma akakuudzai kuno kuti achauya wokukumurudzai masvingo modzorerwa status yenyu as the ancient city of the country. Akaitadza mukoma, mukoma nandi achaigadzira. Saka ndinokumbira kuti kana muchida kuti dzorere nyika ino masvingo pakukura motraya mukomana.
Vachitaurawo parutivi pemusangano wemutungamiriri wavo vari kumirira CCC mudare reparamende mumasvingo eben vamati nimirairo vati bato ravo rikakunda vachapedza nhamo iri kusangana nevanhu munyika. Izvatsini rwane vari kukwidza kuita kanzera muwadi 2 masvingo musare shande uchiwara vati bato ravo rikapinda vachaita kuti vechidiki vawane mabasa.
Tiripo pano parali yedustarani masvingo tikufara netenaut yatikuona rezoti vanhu vari kufarira chino ende we are confident to a great win as triple C in masvingo. Vachallenges sevanhu vari mureso wokutina watinosangana nawo but ndokuti kurana resi.
Vashamisa vatiwo vakapinda vachasunungura mapurisa nemasoja kuti vasashandiswe nevemapato ezvematongerwo enyika vachiti vanofanira kusungunuka. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vange vari kukereke yeZCC inotungamirwa naBishop Nehemia Mutendi. Kereke iyi semakore ose yange ichipemberera kurarama kwakaita vakaivamba Bishop Samuel Mutendi vakashaya muna 1976. Mhemberero idzi dzinonzi Zuva raSamere. Izvi zvaitirwa kuGokwe uko vaMunangagwa varumbidza chechi iyi nekuramba ichirangarira gamba rayo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Vatereri, ndinokuchingamidzai muchirongwa chenyu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatiendei kune umwe mutereri wedu. Makadiniko uko?
Makadi diko mkuma Tanonoka Wande.
Ndiripo zvangu. Ndiri kutaura nani uye munoda kubetsegwa nei nhasi?
Zita ndinoitwavo Ostalos Chacha. Ndakari chikumbirawo kuvhunzawo nyanyanyanya nezvinhu tine zvatinonzwa zvichimbiwa mumakerekemu zvichinzi umwe noumwe achanomira nezvake kudenga. Asi chandaida kunzwisisa nechokuti zuva tiri kurarama anaya pane zvinoitika zvakaita sekuti munhu anogona kufuridzikwa mhepo dzakaipa dzekuti anokwanisa kana kutouraya munhu asi kusiri kuda kwake, dziri mhepo dzinenge dzatumwa kwaari kuti aite zvinhu zvakaipa. Saka ndaida kuziva kuti nyaya dzakaita dzidzidzidzi anonomira nadzo kudenga ndiani, atumira munhu mamhepo kuti aite zvakaipa here kana kuti atumigwa mamhepo kuti aite zvakaipa. Zvakaidawo kuti ndimbonzwisisawo mutibvunzirewo kuvafundisa.
Ostalos, kukubetsera nenyaya iyi tabata Pastor Silvanus Mukoriro. Makadiniko Pastor Mukoriro? Betseraiwozve mutereri wedu.
Kwazivai mukoma Tanonoka Wande. Ndanzwawo mubvunzo wemutereri mukoma Ostalos Jacha. Chokutanga chinofanira kuzikanwa chinotaurwa nebhaibheri kuna Ezekiel chapter 18 verse 4 neverse 20. Zvanzi nebhaibheri, mweya yose ndeyangu asi mweya unotadza ndiwo unofa. Mwari ndiwo muridzi wemweya watumira mamhepo nemweya wakonze nemweya wauraya. Mweya yese ndeya Mwari asi mweya unenge waita chivi ndiwo mweya unofa. Ndozvinotaura soko raMwari. Kureva kuti mubvunzo wamukoma Ostalos mubvunzo wakanaka uye mubvunzo utori nemhinduro kudhara.
Mhinduro iyoyo ndiyo yatiri kutoda Pastor Mukoriro, tiudzei zvizhinji.
Because vatopindura kuti mumwe nemumwe anonomira nezvake, ichokwadi mumwe nemumwe anonozvimiririra. Dambudziko hombe nderekuti kana munhu akasatora Jesu kuti ave ishe namambo muupenyu hwake, kureva kuti Jesu vakutonga muupenyu hwake. Zvinoreva kuti Satani kana mweya yetsvina ine mikana wakakura wokutonga muupenyu hwemunhu iwoyo. Une mukana wakakura wekutuma munhu zvekuita, wekukondrola munhu achimuitisa zvinhu. Satan unokontrola munhu yeye achimuitisa zvaanoda kumuitisa. Anokwanisa kumukonzeresa kuti aurai. Anokwanisa kumukonzeresa kuti akonzere kuvamwe kuuraya. Mweya unenge uri mauri hausi wamwari. Saka anotadzira mwari zvichibva pakuti atungamirirwa naSatan kuzviita.
Tiendesei kuBhaibheri mufundisi. Tingazviwana papi mubhuku dzvene iri?
Tikaverenga Bhaibheri shoko ramwari kubva kuna vaGaratiya chapter 5. Mukaverenga kubva paverse 16. Bhaibheri shoko ramwari rinobudisa pachena kuti isu tinofana kutungamirirwa nemweya, kwete kutungamirirwa nenyama kuita zvinhu. Nokuti vanenge vatungamirirwa nenyama kuita zvinhu havagari ushe hwekudenga. So ukatusundira munhu mamhepo, watungamirirwa nenyama uye watungamirirwa naSatani. Kana ukauraya munhu, watungamirirwa nenyama uye watungamirirwa naSatani. Saka zvinoreva kuti vakadaro zviri kunzi nebhaibheri havangadyi ushe hwekudenga. But mukatarisa kubva paverse 22, Bhaibheri rinozoti asi vanotungamirirwa nemweya vane zvibereko zvemweya zvinosanganisira kuzvidzora. Kurova kuti kana ndichinge ndatadzirwa nemunhu wandichatarisira kurova okuuraya, nyaya yangu ichava pakuti nokuda kwamweya mutsvene vandiri, nokuda kwaJesu ari kutonga mandiri, ndichazvidzora ndorega kurova munhu ondorega kuuraya munhu. But asi kana ndisina Kristu mandiri, ndisina Jesu mandiri, ndisingatungamirirwi nemweya waMwari, it means kuti ndiri kutungamirwa nomweya usiri waMwari unova mweya waSatani. Saka mweya waSatani uye unokwanisa kundifuurira kuvenga hama yangu ndobva ndaitumira mamhepo kuti iuraye munhu. Mweya waSatani uye unokwanisa kundifuurira kuti uraya munhu.
Saka nyaya ndeyei apa, Pastor Mukoriro?
Nyaya ndeyekuti ndiani mambo ari kutonga muupenyu hwako? Kana Mwari varivo vari kutonga muupenyu hwako, Mweya Mutsvene vanokutungamirira kunzira yakanaka, vanokutungamirira kumafuro manyoro, vanotungamirira mweya wako kunzira inozorora. Asi kana Jesu vasiri mauri, zvinoreva kuti saka une mweya usiri waMwari unova waSatani, uchakutungamirira kurufu. Nekuti Bhaibheri rinototi vanotungamirirwa nenyama kana kuti vanotungamirirwa nemweya usiri waMwari vanotungamirirwa kurufu, vanotungamirirwa kunzira inoparara. So isarudzo yakaitwa nemunhu yekusatenda muna Jesu inosiya achipinda mutsaona dzekutumirwa mamhepo kana mutsaona dzekuuraya. But Mwari unotonga vanhu vese ava nekuti mweya ndewake. Vanhu vese vari vaviri havatadza. Uyu atumirwa mweya mamhepo, uyu auraya. Vese pamberi paMwari vatadza. Saka vachatongwa nokuda kwezvivi zvavo. Saka ichokwadi, mumwe nemumwe achanomira nezvake. Uyu achanomira nokutumira mamhepo, uyu achanomira nekuuraya. Vese vachatongwa pamberi paMwari.
Pastor Mukoriro, tinotenda zvikuru nemashoko enyu.
Ndatenda.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai maaudio enyu nemibvunzo yenyu kunhamba dzeWhatsApp dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvanga zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Mumakwikwi echibuku Super Cup, Highlanders yarwa iyo Bulawayo Chiefs 6-5 mapenalties mushure mekuita Mangange 2-2. Capes United yarwa Wange 1-0. Herentals yarwawo ZPC Kariba 1-0. Tochitarisawo imwe nyaya. Muri yenhabvu muZimbabwe haina mufaro nemafambiro ari kuita urongwa hwekugadzirisa nhandare dzenhabvu. Vakawanda vanoti vave kutyira kuti chikwata chavo chemaWarriors chingangotambira mitambo yacho kunze kwenyika, izvo zvichazovadhurira. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Mukuru weZifa Normalization Committee vaLincoln Tasa vanoti vari kutarisa siku nesikati mafambiro ari kuita gadziriso yeNational Sports Stadium nerufaro sezvo paine makundano e-2026 World Cup ari kuuya. Vanoti ishuviro yavo kuti nhandare imwe chete pambiri idzi inge yapera panotanga makundano akakosha aya.
We're very anxious because we've got the World Cup in November.
Takatarisa nemazuva matsvuku kuona kuti gadziriso yedzinhandare iri kufamba sei. Tine World Cup munambudzi, hazvifadzire kutamba mutambo wekutanga kune imwe nyika.
Kunyange hazvo vamutasa vanoti vari kufara nemafambiro ari kuita zvinhu kuRufaro Stadium. Vanoti vachagara vachibatana nevekanzuro yeHarare pamwe neveSports and Recreation Commission kuona kuti gadziriso idzi dziri kufamba sei. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vari kukumbirisa kuhurumende kuti dai yagadzirisa nhandare yeNational Sports Stadium.
Zvinhu zvinonyadzisa kuti tiwanike tichitambira mitambo yedu yenhabvu kunhandare yedzimwe nyika. Aiwa, isu tiri kushungurudzwa nazvo.
Izvi zvatsimirwawo nenhengo yeWarriors Friends Club vaProsper Bebe, avo vanoti nguva iri kufamba vachiwedzera ivo kuti kuzotevera maWarriors kuZambia kana kuSouth Africa kunodhurira veruzhinji.
Ikumbiro kuti davagadzira nhandare yedu izokurumidza bhozi kuti tiende kuZambia zvisi kunotidhurira.
Pari zvino Zimbabwe haina nhandare kana imwe chete zvayo inokodzera kutambirwa nhabvu nechikwata chenyika mushure mekumiswa kweNational Sports Stadium neveCAF kana kuti Confederation of African Football. Asi mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission muzvare Eleta neNgomasha vanoti basa riri kuitwa muNational Sports Stadium vachiwedzera ivo kuti michina yematikiti yemagetsi yakatotengwa uyezve iri kutoiswa. Gurukota rezvemitambo muzvare Kesti Coventry vakavimbisa kuti nhandare yeNational Sports Stadium ichange yagadziriswa mitambo isati yatanga. Asi vakawanda vanoti hakuna zvizhinji zvaitwa muNational Sports Stadium zvinoratidza kuti nhandare iyi inokwanisa kushandiswa gore rino. Zimbabwe iuda kushandisa imwe yenhandare idzi makundano echan neWorld Cup mushure mekudzorwa munhabvu yepasi rese neFIFA musi wa10 chikunguru. Mumakundano eWorld Cup, Zimbabwe yakaiswa mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Mitambo yeWorld Cup iyi iri kutanga munambudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa okandira vatsigiri veCCC utsi hunokatyidza kumasvingo, achimisa vaNelson Chamisa, mutungamiri webato iri, kupedzisa musangano wavo. Bato rinopikisa reThe UANC rakaita musangano nezuro kuBuhera, uye mutungamiri webato iri Dr. Gwinyai Muzorewa vanoti nzvimbo iyi yakasaririra zvikuru. Tasvika kumagumo, hechirongwa chedu chanasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndichiti, murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube, munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.